Munyori mkuru weZimbabwe Congress of Trade Unions, vaJafet Moyo, vatenda kuti mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Tinoziziva kuti maprices akwira. Saka tiri kutarisira kuti masalaries zvekare anofanira kukwira. Kuti aenderane nekukwira kuri kuitika zvino. Ndizvo zvatiri kutarisira kuti maemployers anofanira kuva nemoyo kutobvumidza kuti manegotiations afambe zvakanaka. Asi tinozviziva kuti pane vamwe vane utsinye, pane vamwe vanenge vachiita kufuma vega, vasingati kuti vashandi vapiwe mari. Taona makambani zakawanda ano trader in forex, hapana zvimwe zvavanobata except mari yekunze kwenyika. Asi mukatarisa mawages evashandi vavo maRTGS,
peturu yakawedzerwa kubva padora nemasendi makumi maviri nematanhatu kusvika padora nemasendi makumi matatu parita. Mutungamiri weRetailers Association of Zimbabwe vaDenford Mutashu vati:
Tinokumbirisa hurumende kubudikidza nebato rayo reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA kuti ngavanyanyotarisa rutivi rwekuoma kwakaita nharaunda iri kugara vagari nekuoma kwakaita hugaro hwacho. Vanhu vagara vakatsimbirirwa vakaomerwa neupenyu. Saka tinokumbirisawo kuti dai waro vanyanyocherechedza kuti kukwira kwemitengo inokonzera chii. Inokonzerawo kuti mimwe mitengo yezvimwe zvikwirewo zvichitedzana kana kumhanyidzana nekukwira kwemafuta edizeri nepeturu.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi muya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Tinotarisawo kuti mazuva apfuura, mashomanana apfuura, kambani yemagetsi iyo inovazesa, kambani inoone zveroad iyo inonzi Zinara, uyewo makanzuro akasiyana siyana akakwidza mitengo yemaresinesi inobhadharwa nevagari vemaguta akasiyana siyana. Zvese izvi zviri kuita kuti kugadzirwa kwezvinhu mukati menyika kunge kuchinda pamusoro, yatinoti cost of production inenge ichikwira. Saka izvi zvese zvinotarisirwa kuti zvinoramba zvichiwedzera makwiriro ezvinhu, uyewo zvichaita kuti hurumende itadze kubata chinangwa chayo chekuti inflation inge iri pasi pe 10% panozopera gore ra2021.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vatiwo:
Tinotarisa kuti panofamba zvinhu zve zvichitengeswa kana kutengwa panoshanda transport nemafuel cost wayaya. Saka pakatanga kukwira zvinoita yatinoti knock on effect, yekuti munhu anenge akuda kurikavha mari dzaanga achishandisawo. Kwozoitawo futi kuti lockdown yakakonzera kuti paite mashortages, nekuti maproducer anga achiproducer anga ari mashoma, makambani akawanda anga akavhara. Saka inyaya yekuti tikutarisa kuti maprice anofanira kudzikama zvakare mumwedzi yatakatarisana nayo, nekuti lockdown yakabviswa and zvinhu zvakuda kutanga kunormalize.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvatengi.
Ichokwadi kuti zvinhu zvizhinji munyika muno zvakakwira. Ndinoona kunyanya zvichikonzerwa nekukwidzwa kwakaita mitengo yemafuta epeturu nedhiziri mumafiki maviri matatu apera nehurumende. Zvakonzera kuti zvinhu zvizhinji zvinoshandiswawo nevanhuwo zvavo, atingati mabasic commodities, zvikwire mutengo. Zvozoitawo kuti zvinhuwo zvakaita sana school fees zvakukwirawo mutengo kuzvikoro kubudikidza nekunzi vanhu vadzokere kuzvikoro.
Asi gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzirisa upfumi kuti hudzikame.
Tine National Development Strategy 1. Mustrategy iyoyo kana kuti murongwa ihoho, tiri kusimbisa zvikuru kuti zvinhu zvatinodya nezvatinosenzesa zvinogadzirwa mumakambani nemumafactory nemumaindustry ngazvigadzirwe muno muZimbabwe. Zvimwe zvakaita sana sementi zvanga zvichibva kune mamwe mativi enyika zvichipinda mumaborder edu, kuti ngazvichimborega kubva kune dzimwe nyika nekuti zvinokwaniswa kugadzirwa muno. Saka munoona kuti mitengo yazvo iri kuramba isina kunyanya kukwira nekuti zvinhu izvi zvave kugadzirwa muno munda.
Kunyange hazvo mutengo wepeturu uri kukwira pasi rose sezvo nyika dzakawanda dzovhura mabhizimisi mushure mekumbovhara nekuda kwechirwere checovid-19. Vanoongorora mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari pasi rose veglobalpetrolprices.com vanoti Zimbabwe iri pakati penyika nhatu dzemuAfrica dzinodhura zvakanyanyisa mafuta aya, izvo zvopowo kuti vemabhizimisi vakwidze mitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.